Vachara ni watu rwe na upamu zinda wepatu rawe upamu gendrike nchuangrae house muarare Apo paizirika mwa pachinzi pa office house Vacha mzavati pa vashandu vose vari muzek Pane zikamu gumi ne zushano kubamu zana zuri kushandira commission ii Swavano chasizi pa mtemo Vacha misa Vati izi dizu zuzume so vaka tersira kuzea ni mtunga miru wenyika wa Emerson Mnangagwa Pa mtangano wa vaka kumbira mtamba ya vaka nyorira mtunga miru wenyika Vacha misa Vati woka na nuna zavai na zupanya ya ukwa nukwe mitema ino bata sarudu zina kugaziri kwa Hava kuzopinda msarudu izi
Mutangano wewa zhinji Wepato rinomiru ya rujinji rwe munyika munu kudarika mangu mapato ese Ati zobvuma Nyaye kuti munyembwe kunzi mune election munyika kana kuti sarudzo Pasi na sarudzo zino Inda pachikero Chatino wira ya nandoza garu wira Mazikoma yedu Nye Andati zi Wana baba wedu sa waka chamburira waka chamburira kuti kuwene Kodzero zewani kutaru zinji Ndozu mza tuda kuti kwekele pasiri zo So ati tuzo buma Nyaye kuti kuno nzi kune kwa sarudzo Zisi ripa murao Unodikwa nebumbe rode mtemo Kana usinu wira na newane zimbabwe Kurewa kuti tinoramba kana taramba tirambe kupinda musarudzo tinoramba tikuene sarudzo
mutauriro vavachamisa valukta bonyoka vati vatorava rakatoita tsvagiridzo iyi vachiti vachabudisa mazai vari muchiudzo ava avo vanoti vari kushandira zek
semusangano takaona tine timu yakaongorora sekretariat yezek tikaona kuti 15% kana kuti gumi nevashanu muzana pavashandi vese vari muzek sekretariat vakanga vari muchiuto kana kuti vanotoshandira chiuto izvi zvinova zvisingafaniri kunge zvichiitika nekuti vashandi ava vanofanira kunge vakachena vari vanhu vari impasha vari neutral vasina kumbobvira vakashandira hurumende
hatina kukwanisa kunzwa divi rezek panyaya iyi sezvo sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vati vanga vari musangano patavabvunzwa nezvenyaya iyi asi masvondo mashomapfuura amai Chigumba vakaudza vatori venhavo kuti muzek maive nevashandi vaimbo vemauto mapurisa uye magadhi jeri vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana asi vamwe vashandi vezek vasina kuda kudomwa nemazita vatataura navo vabvuma kuti mune vachiri muchiuto vavanoshanda navo kunyange hazvo vati havanyatoziva uwandu hwevanhu ava zvichakadai muzvare Linda Masarira avo vari kukukwidza vakazvimirira muHarare Central musarudzo dzeparamende vaudza Studio 7 kuti kana chiri chokwadi kuti muzek mune vari muchiuto uku kunenge kuri kuchikora bumbiro remitemo zviri pachena
masoja anofanirwa kuti aburitswe kuzek iyo inoongorora kuti masarudzo inenge ichifamba sei nekuti kana tatarisa bumbiro remutemo rinotaura zvakajeka kuti zek inofanirwa kutungamirirwa nekushandirwa nevanhu vakangozvimiririrawo vasina bato ravakamiririra vasina mauto avakamiririra nekuti kana takunopinda musarudzo isarudzo yevanhu nekuti vanhu vasarudzo vakasununguka mutungamirirawo avanoda kuti avatungamirire mukati menyika iyi
muzvare Faith Musarurwa avo vari kuda kukwidza sarudzo dzeparamende vakamirira MDCT vati amai Chigumba vanofanira kubuda pachena kuti vanhu vavanoshanda navo kumahofisi kwavo ndivanani vatiwo kana zeki ichida kuti pasave nemakakati amwa pane zvichabuda musarudzo inofanira kuti vanhu vanoshanda mumahofisi ayo vave vanhu vanobvawo kumapato akasiyana-siyana
zek inofanira kuti palist revanhu vese vari kuita zvemaelections vanosenzera zek kuitira kuti all political parties dzigone kuita mainvestigations adzo dzoziva kuti uyu background yake yakamira sei uyu background yake yakamira sei because izvozvi zvechitaro kwatiri kuita masoja iyayayo atori munzvimbo atori maareas mavachange vachimonita maelections under zek vane zvavari kuita zvekuti vatogadzira zvekuriga saka handiri kuti Chigumba ngaangoti paliste mawekers ekuzek tivainvestigate wekuzes opposition parties
sangano rezimbabwe democracy institute rakaburitsa ugwaro gore rapera rinoratidza kuti vari muchiuto vakapinzwa mumapazi akawanda ehurumende kusanganisirawo nemuzek pasi bumbiro remitemo zek haibvumidzwe kupinza basa vanhu vachiri kushanda muchiuto muchipurisa kana vamamwe mapazi ehurumende asi vakasiya basa muhurumende mungave muchiuto kana muchipurisa nemamwe mapazi ehurumende vanobvumidzwa kushanda muzek ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.